Vamakamba avo vaive panzvimbo yechina musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 vati rwendo runo vachakunda zvine mutsindo.
Avo vari muhurumende vakauya pamberi pedu takaona basa ravakaita, asi basa racho zvizhinji zvavakaita hazvina kugutsa mhuri yeZimbabwe. Saka tiri kuti isu vagoni vebasa tauya, takuya kuzopedzesa nokuzadzikisa zvatakarwira kuhondo, zvatakaendera kuhondo.
Vatiwo chimwe chinhu chavachaita kana vachinge vakunda musarudzo, kuvandudza bumbiro remutemo wenyika kuti ribvise masimba kubva kuvatungamiriri richiendesa simba iri kune veruzhinji.
Saka bumbiro racho harina kupa masimba kuwanhu, rakapa masimba kuvatungamiriri wehurumende. Toda kuti masimba aende kuwanhu.
Vabusha vane nhengo pfumbamwe chete dziri kukwikwidza musarudzo dzeparamende, uye vati vachashanda nemamwe mapato kana vakakunda kuti vaumbe hurumende. Vari kukwikwidza vakamirira bato iri kukariba amai Doras Chiweshe vati vachasimudzira madzimai nevechidiki kana vakakunda.
Hii kukariba tiri kuda kusimudzira madzimai, tiri kusimudzira vechidiki nanamai vakura, uye zvisikaridzwa ndichabuda nekumareserva kwese. Ndichanobatsira vasati vakugona kutoti vakura vasati vasisagone kuzvibatsira. Ndichaedza nepandinokwanisa kuti ndisimudzire kariba isimukire.
Vabusha vati vachaita misangano muHarare vasati vatanga kutenderera nenyika yese. Zvichakadai, vari kukwikwidza musarudzo vari kugunununa kuti havasati vapiwa gwaro revavhoti sezvinotarwa nemutemo wesarudzo. Vachakwikwidza vakamirira TCCC kukuwadzana East vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vave nesvondo rese vachienda kuZek vachitadza kupiwa voters roll.
Pese patinoenda muo musi watakaenda takatozosedzerwa mapurisa, nezuro tanga tiriko vari kuramba vachitaura kuti tichakupai kana raredi. Hatizive kuti tinoita redi zvarini. Mutemo uri kuiye unoti makandidhetsi ese anofanira kupiwa voters roll pachena.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti veZanu PF vatove nevoters roll kare.
So ZANU inayo voters roll. Ma MPs eZANU nevamwe vari selected vanayo, vanotofamba nayo vachikambena vachiunganidza vanhu vavo vachiita. So zviri kuitwa neZEC zviri kuratidza kuti ZEC iri kushanda neZANU, inoshanda nevasori kuti vanhu veopposition vasawana voters roll.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF zvakare vari kukwikwidza vakamirira bato iri kubhowera West vatafadzwa mugwadi vati vachakamirirawo gwaro revavhoti.
Isusu hatisati tapiwawo semacandidates acho voters roll, tose hapana yati apiwa kubva kuzeki. Ende tinoimba kuti zvichida kuda pane zvinhinga mupinyi zviripo kana kuti zvikonzero zvavasati vatipa, saka saizvozvo hatigoni kuvamhanyisa.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza musarudzo vachapiwa voters roll, uye mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoile Sligwana vachazivisa zvakawanda pamusangano wavachaita nevatori venhau nevanoongorora sarudzo nemusi wemugovera muHarare.
Tishange tichitaurana nevari kuuya munonguruku kuzoongorora maelections edu muso mugovera nenguva dza11 nevatapi venhau. Ipapo pando pachizvabuda zvose.
Gweta vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti ZEC yave kutotyora kodzero dzevachakwikwidza nekusavapa voters roll, vachiti vanofanira kuwana gwaro iri nguva ichipo.
Saka kuitwa kwakuitwa neZEC vatotyora mutemo already, nekuti vanofanira kunge vapa vanhu mavoters roll avo vose vakabudirira kunominatwa kumirira vanhu.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.